mumwe musikana ruvimbo moyo anodzedzereka shoma achisimudza mugomo yemvura kuti audengezere imwe mvura shoma ichiteuka mushure mekunge achera mvura iyi kubva pane mamwe matsime ari pedyo nenjanji pakati pemisha yeluveve necaudry park Ruimbo, uya nemakore gumi nemasere, anogara mumusha weCaudry Park, uye ndemumwe wevanhu vakawanda vanogara munzvimbo iyi, vanochera mvura kubva mumatsime aya. Vakawanda vevanochera mvura iyi, vanoishandisa kuwacha mbatya, kugeza, uye kusuka zvimbuzi, asi vamwe vanoti vanotoshandisa mvura iyi, kunwa nekubikisa. Ruimbo anoti kunze kwekuzvisa panjodzi yekubatwa nezvirwere, vanasikana nevanhukadzi vakaita saiye, vanochera mvura kumatsime aya, vanozvisa panjodzi yekubatwa chibharo.
Kuno kuti nedambudziko remvura, mvura haiuyi, inouya after 3 weeks, plus kuti kwatinochera mvura kure, tinenge takazara kunoku, unotoya zvokutochera mvura kana mahwani. Saka sometimes kuno kuna vanobata vanhu kune mabhinya sezvo muchiona kuti masango sango apa munenge vanhu vakadzi chete saka pakadaro toda kuti tibetserwe
Ruimbo uyu ari muform 4 anotiwo nyaya yekuchera mvura iyi inomuvhiringidza pakuwana nguva yakakwana yekuverenga
tinenge tichidawo nguva yekuverenga but takutoshaya nguva yekuverenga nekuti tinenge tichida mvura plus mabasa futi epamba haitiki mvura kana pasi mvura kana pasina mabasa epamba haitiki saka tiri pa big challenge kunyanya vanoenda kuchikora tinononga kuchikora wotangira kumukira mvura wosvika pane malaini Isinotozvifosa kuti watodi kuti omia ndinochitora mvura yekugeza hazvizoitoenda kuchikoro nemabori
mumwe mudzimai uyo akangoda kuzvidoma nezita rekuti amai Noctula ndemumwe wevanhu vanocherawo mvura pamatsime aya amai Noctula ava vanogara mumusha weluveve vanoti vanoziva havo kuti kuita izvi kunogona kuita kuti varware asi vanoti ivo ndemumwe wevanhu vanoshandisa mvura iyi kunwa nekubikisa Vanoti hapana zvimwe zvavangaite nekuti mvura yekanzuru yakacheneswa inobuda mushure menguva yakareba.
Hai mvura iri kutinetsa. Ndingataura kuti inouya kangai nekuti unoona yatouya chete kuti nhasi iripo. Tikaishaiwa mumba tinochera panapa pamukoti. Tinoishandisa zvese nekumwa nekubika. Hatizivi kuti ticharwara kana kuti hatiasi mborwari. Tiri kuita sezve tisina mvura. Ndizvo zvatiri kuita.
Pane vanhu gumi nevatatu vakafa mumusha weluveve muna chikunguru nekuda kwechirwere chemanyoka uye kubvira panguva iyi kusvika pari zvino pane vanhu vanopfuura chiuru nemazana matatu varwara nezvirwere zvemudumbu munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta reBulawayo mumwe mugari wechidiki advance chuma uyo ane makore gumi nemapfumbamwe anoti kanzuro inombotumira hayo mabhauza emvura kuvagari asi izvi zvinoitwa nenguva iri kure achitiwo sekuziva kwake kanzuro haisi kupasana nguro inogutsa padambudziko remvura
kanzuro mataura inoita inoti mvura ishoma zvairi kuti mvura ishoma haizozokwanisa kuzopa solution yakazara kuti tikwanise kuwana mvura sezvo isusu tiri vanhu vachichema nemvura mvura iyi kuzowanikwa after 2 weeks so kanzuro haisi kukwanisa kunyatsoti supplya nemvura chaizvo chaizvo mabhauza anouya apo neapo anokakuuya after a week
mumwe zvemugari uyo akangozvidoma nezita rekuti ambuya kasuka vanoshorawo kanzuro vachiti haizi kuita zvakakwana kugadzirisa dambudziko remvura Ambuya Kasuka, avo vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa, vanoti vagara muguta reUlawayo kwemakore akawanda, asi havasati vamboona dambudziko rekushayikwa kwemvura seriripo pari zvino.
Kazera namusoro payakataka takadziko, vanhu vohwa mbumbuya vachihwa mudufu. Zvakadzaya huchapa havagezi zvikudzi. Vokoti makore ose kubva tichikurira muno, kwakusina mupenge, sei vakanga vasingafika, sei vakanga vasingauyi mudumbu kani, vanhu ivavo tikaenda kuruzevha. Tinowana mvura yechero yatokosvika tichiteka tichimwa tichirarama tidi tichienda asi yao hondo runo rekure rino 2020 andambosongana nayo iyo city council ndiyo atotochemera kuti dai avona kuti tiine
mutauriri wekanzuro yeBulawayo amai Nesi Sampofu vakaudza studio 7 kuti kanzuro haingave iyo inoshorwa padambudziko rekushayikwa kwemvura Amai Mpofu vanoti basa rekanzuro nderekuwanisa vagari mvura yakachena vachiti veZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA ndivo varidzi vemadhamu ose munyika kusanganisira ayo anowanisa guta reBulawayo mvura. Pari zvino madhamu matatu pamadhamu matanhatu anowanisa mvura kuguta ndivo ari kushanda chete sezvo mamwe asisina mvura yakakwana izvo zviri kuita kuti vagari vawane mvura kamwe chete pasvondo. pave nenguva yakareba kuti Revlawa rakatarisana nedambudziko rekushaikwa kwemvura uye hurumende ichiti iri kugadzirisa dambudziko iri. Vachitaura pane chimwe chiitiko munguva pfupi yapfuura, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakatsinhira zvimwe chete vachiti hurumende iri kukoshesa kugadzirisa dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muMulawayo, ndini Kudzanai Musengi.